Wangu msangano uchirikuwe ndirambeli zakiri kunzana wano harimo because tinoramba tichita ora tese isu tiripanze tiripa mafone ndozo kuti urumende haina kusukudunyuka urumende uchirikuwa kuti washandi warandi wachinonga sose nomuromo wari kuti hawana mari kunyango zazo madiamonds ne goridhe ne platinum zvakaita rurasademo naizvozvo varaizi vakawanda hawana kufara vari kutsutsumwa kuti hurumende haina kuita zvavanga vachifunga izvozvi taisa pamafacebook kuti tivaudze kuti mari dzataurwa nehurumende basic salary inobva pa284 kusvika pa314 transport yacho $300 housing $116 zvinoreva izvo kuti varayirisa mari zvo tabatanidza zvese tahwerengedza basic salary transport nehousing zvinobva pa$500 kusvika pa530 inova mari shoma zvikuru kwazvo tichitarisa kuti yatinoti PDL mari yevarombo yemunhu kuti angotangawo zvakasina kudzidzira basa iri pa540 saka izvi zvatamusa vashandi vemuzimbabwe naizvozvo tiri kukurudzira varimo imomo manegotiations kuti varambe vachitsunya hurumende kuti kuda vangawedzerawo kana tumwe tumari tukaenanai
vari kumirira sangano renyu vacharamba varimo here musangano kana kuti vachabuda musangano yene kunyunyuta
tavaudza kuti hatidi zvokubuda because taneta nokuramba tingoti todzoka zvekare vacharamba varimo kusvikira musangano wapera kunyange vachiti hurumende haisi kutsunyuka nokuti tinoda kuzoita decision yedu yekuti toaccepta here kana kuti toramba sese zvine hurumende nokuti pamwe hurumende inokwanisa ngozoti pokupedzisira yatipawo kamwe kamari kashoma shoma
kana pakasava nechimuko chinobuda matanho api achatorwa nesangano renyu
takotanga izvozvi kuti zviri kutaurwa nemhaka yetechnology kozvo taisa pafacebook maticha ari kutonyora kuti toita sei saka ticharamba tichisangana tichafamba ma10 provinces yese nokuti zvemakurudzira maticha kuti atiudze zvokuita atinyora pafacebook redu reptuz kana tava neumbowehwo unosanganisa misangano uyezve pamwe chete nefeedback inobva mufacebook tisazoona kutoita sei asi varayiridzi vatarisa kuti havanyatsofara kuti varayiridzi vanoita basa rakakosha zvikuru havafaniri kutambira mari yakaita shoma shoma yakadaro upenyu hwevaticha leaders vana vari muzvikoro haufaniri kuiswa mumaoko evanhu vane nzara uye vanhu vanoshungurudzika.